Mapurisa anga akapakati vazvombo pamwe nevashandi vekanzuro yeHarare vadzinga mumigwagwa vanorarama nekutengesa mumigwagwa zvaita kuti vanotengesera mumigwagwa nemapurisa ava vaswere vachiita wikiti negonzo pakati pedhorobha. Mumwe wavanotengesera mumigwagwa, amai Maidei Chimuka, vati pane vanotengesera mumigwagwa varohwa zvakaipisisa vakakuvara uye vamwe vavo vanonzi vasungwa.
Nhasi kwauya polisi yakabatana nekanzuro tibva yakutanga kumaisa vhenda rese zvikanzi mavhenda haasi kudiwa muno mustriti tibva vatibvisa tese hapana kana vhenda rambosara rakaronga. Polisi yakabatana nekanzuro ehe pane vatosungwa 4 vatori kucentral mavhenda saka vatonzi vanhu vava kuti vabude kudiwa $150 kuti vabude kana mashaya mariyo vari kuenda kujeri 6 months saka ndionawo kuti zvinoitawo here izvozvo isitsvagawo kurarama. Isusu zvatakungoita kwakungoda hondo munyika ino ndozvakutodiwa nekuti hapana inini ndiri vhenda ndoda kuraramisa vana vangu vatatu kuti vaende kuchikora hakuna kana mabasa saka changuvapo kwakungodiwa hondo ndoyakungodiwa.
VaMike Muvadi vati havadi kuenda kunotengesera zvinhu kunzvimbo dziri kunze kwedhorobha kwavari kunzi nekanzuro vanoshandira.
Zvekuti vanhu vaenda kucoca-cola hazviite because unoti munhu anenge achishandira mutauni haangakwanisi kuti aroda boots kati ada kutenga madisk ombo oenda kucoca-cola kwechiti ada kundotsvaga boots isi obvious haachatombvendere uko kucoca-cola autongopinda mushoo pautotenga. Isusu vanhu vanonge vachitengesera kumavhenda havasina kana macustome because kune kusina kana customer inenge ichauya ikoko.
Vagwinya igandanzara avo vanotengesawo mbatya vati kurudziro yakaitwa navamugabe pakupera kwesvondo yekuti vanotengesera mumigwagwa vabude mudhorobha inoratidza kuti vamugabe havana hanya neupenyu hwevanhu.
Iyi fundraising yari kuda one ari kuda kuita fundraising yepati yake nekuti mari dzaari kutaura yekuti hanzi kana munhu akabarwa ari vhenda unonzi $100 fine iye $100 fine iye asingakwanisi kuwana dhora per day yekuti ararame zvoreva kuti adotsvaga mari kuda kuti afunde pati yake. Sauye ndi president asina chido nevanhu zvaakaita kunyamanzuro zvekubudisa vanhu kupaipa achiisa mukadzi wakaisa mhuka ndozvaari kuda kuita futi same mutown saka anoziva kuti kana vanhu vezanupiefu vanoti tiri kuvhotera munhu ane 93 years asingafungi asina chido asina mwoyo nevanhu kutaridza kuti naivo havachatofungi munhu ari kuprotekta kuuraya kwaakaita vanhu nekuba kwaita ndokuprotekta kwaari kuita chete simbo nekuti haa kuti tichati tine munhu achiri kutungamirira hatisina tatione chigosi chiri kufamba.
Zvichakadai nhengo yeboka retajamuka vadenford ngadziore vati vachashanda zvakasimba nevanotengesera mumigwagwa kuti vasarambe vachishungurudzwa nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuro.
Vanhu vatiri kutora ndiri kuingeja hurumende nekuingeja makanzuro kuti vazive kuti kurova vanhu nokutora vanhu zvinhu zvavo nokuvakuvadza haizoti solution. Solution yave pakuti izvo vanhu vanda mabasa. So pari zvinoizvi tine program yatinayo yekuita engage macitizens kuti varege kundovhota mudambudziko iriro rinopera chete vachinge varejista kundovhota poona hurumende yakabatana poita hurumende ine chekuita nevanhu ichapa vanhu mabasa at the same time setajamuka tiri paground to make sure that we resist that issue and macitizens iwayo ibasa iro tovati vadzidzise zvavari kuita zviri pasi kwemutemo so kutsorora zvinhu zvavari kuita zviri kunze kwemutemo so mangwana tichasangana nemavhendas onze toona kuti ndevapi vaterekwa zvinhu zvavo vanhu ivavo titamakesure taita school mapurisa iwayo nekanzuro zvizvavo zvidzokere kwazvato.
Munyori mboka revechidiki remdct valavemore chinoputsa vati bongozozo raitwa nemapurisa iri inzira yehurumende yekukanganisa vanhu kunyoresa kwavari kuita sevavhoti pakati pedhorobha sezvo vachiti bato ravo rine vatsigiri vakawanda mumadhorobha mazhinji.
Vanhu vezanu vafunga kuti vakashandisa strategy zvaita kuti mutaundi munge musingafambiki uye kuti vanhu vange vachitya kuuya mutaundi zvinozodzosera kumashure kunyoresa kwevanhu nekuti tiri kuzviona kuti nhasi kunyange nanezuro vanhu vakanga vatanga kuwanda vanga vava kuenda patown house kundonyoresa kuvhota zvatata kutofara kuti vanhu vava kuchinyoresa manje kuvhota asi iko zvino nekuda kwemhirizhonga yataona mutaundi nokumhanyisa kuri kuitwa vanhu zvakunetsa kuti avo vange vachida kufambira kuzonyoresa kuvhota vatye kupinda mutaundi zvakare iwayo mavhenda akawanda ari kuwanikwa ari mutaundi vanga vachatora mukana wekunyoresa zvisingavatoreri nguva kana zvisinganyanyi kuvanetsa kusvika panzvimbo yekunyoresa saka tikuona sokuti varingo vari kuda kuti kunyoresa kuri kuitwa muHarare CBD kupere mavhenda asina mutaundi.
atinao kwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai cheri ticharamba kutizwe divi remapurisa panyaya iyi kanzuro yeHarare inoti vanotengesera mumigwagwa vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa dzavanenge vachibhadhara mitero kwete kuti vanhu vangomera kunge hohwa pakati pedhorobha ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.